mumwe ari kubviswa papurazi reochali kwazvimba ndivamunashe neti vanoti vane makore makumi matatu vari papurazi iri uye havazive kuti vachaenda kupi.
Ari kushanda atora purazi ari kutodhevelopa marodzi acho anenezvo achiti musha akawina musha akatenga musha saka chingorimo vanhu varimo havazivi kuti vanoenda kupi.
Vanhete vanoti vari pakati pemhuri dzinosvika chiuru dziri kumanikidzwa kubva papurazi iri. Mambo Nembire vaClemens Nembire vekumasonaland east vanoti madzimambo haapindire munyaya dzeminda sezvo riri basa rebazi rezvekurima rebandiko relands committee.
Asi kana paita matambudziko akanyanyisa, vana vanogona kusununguka kuenda kuna mambo chero upi kana vaita chinyunyuto cheminda. Vaenda kuna mambo, mambo anogona kuendawo kuna chair weminda padistrict, anova district devolution officer, unogadzirisa chichemo ichocho.
Mambo Chundu vaAbombasera vekwaChundu kumasonaland west vanoti vari kuita dambudziko revanhu vari kudzoka kumapurazi kwavainge vaenda vosvikozvigadza munzvimbo yavo zvisiri pamutemo zvakare.
Saka takuita dambudziko revana vakadaro manje kuti anoenda oona kanzvimbo kadidi dini kaanofungira kuti ndokanoita ogara ipapo makore maviri matatu mana orenda munda kune mumwe.
Mambo Ngezi vapita pasipamire vekumasonaland west vanoti vanhu vasina pekugara vari kuwanda mudunhu mavo.
Ndakaita kuiikati pane mhuri iri kudzingwa pafamu toibatsira sei saka vekulaizo vano vachicha tikakwanisa kuwana nzvimbo dziri kudamburwa dziri kukurwa dziri kutanisaizvai oro ivoanonge paite kumwe nzvimbo ine kunonge yaoneko vanotsanda kuzoyavoona veneni kuti panokwanisa kuvakumutisa vamiri topinda mukomiti ishaite kunge zvaipane munhu wani.
Sadunhu Katidza Gombo vaGibson Jenyani vekwazvimba vanoti vamwe vaimboshandira vachena vakasiyiwa pamapurazi vave kudzingwawo zvowedzera matambudziko kumadzishe.
Vanhu ivava vakazviva ndinotaura nemwana wangu adzinga vanhu ou kuzvisa mutemo kuti adzishe vanhu ivavo kana asingawirirani navo asi kazhinji iniri ndiri kuenda kunogara pasi kwangu kusaiti nemafamazi angu ndovaonesa dambudziko ravanenge vakonzeresa kuhurumende nokuti hurumende haisisina spesi yekuramba ichipa vanhu 200 vanga vangachengetwa nachimuti.
Mutevedzeri wemukuru wemadzimambo Ishe Fortune Charumbira vaudza Studio 7 kuti madzishe anofanirwa kubatsira vari kudzingwa ava. Gurukota rezvekurima vaHS Masuka vanoti haasi munhu wese achawana munda. Vamasuka vakurudzira vanhu kuti vaite mushandira pamwe.
Ndokutakatakura majoin veche kana uchigona kurima inda pane munhu paA1 unoti iwe inini ndine asset inonzi ruzivo iwe une asset inonzi overhead ngatiite mary this two so that we move forward so that's what we want to do.
Pasi pebumbiro remutemo renyika hurumende inosungirwa kutanga yatsvagira vanhu pekugara isati yavadzinga. Asi magweta anorwira kodzero dzevanhu akaita seZimbabwe Lawyers for Human Rights, Zimbabwe Human Rights NGO Forum, Amnesty International neHuman Rights Watch inoti izvi hazvisi kutevedzerwa. Zimbabwe yakaisawo ruoko rwayo pazvibvumirano zvemudunhu nepasi rose zvekuti isadzinge vanhu yovasiya pamhene zvinoti United Nations International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights neAfrican Charter on Human and People's Rights. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.